Nemurora Christine Chinokutenda imose Esimani Mukoma Collins Funilo Makanyanya Murimbiru ye muri edu zvechokwadi Makabata zvose zvakanaka kwazvo Nemurora Kristi padivi penyu Rudo rwenyu runopa mana vose simba Hapana mumwe akaita zinza renyu Tinotenda Mukoma Collins Funilo Nekuchengeta Murora wedu Kristi Muri yedu inofara nemichoze Rudo rwenyu runopenya sezuva Mwari vakuropa fadze ikwazo hey! Mwari vakuropa fadze ikwazo Christine, murora wepfungwa dzakanaka Unomza mufaro nemufaro mumba muno Collins die shasha inotitungamira Mose muri vaviri, muri maruwa edu Chedza chenyu chinopenya muZimbabwe yose Makasimba sekuwaka kwe madziro ekugrade Zimbabwe Tinotenda Mukoma, Collins Funilo Nekuchengeta murora wedu Kristi Muri yedu inofara nemichoze Rudo rwenyu runopenya sezuva Mwari vakuropa fadze ikwazo